vachitaura nestudio 7 vamwe vagari vekumarwa vanoti vakakohwa chibage mapfunde rukweza nemhunga zvakawanda kupfuura mwaka yakapera izvo zvichaita kuti nzara ipere asi vamwe vakaita savahendry makusha mugari wekuzero farm vanoti vari kunetsekana nekudhura kwezvinhu kunyange gohwo ravo riri nani
vanhu vangataura havo shuwa isusa vagari vekuzero farm takakohwavo zviri nani vamwe vakakohwa sevamwe vakanyura asi nyaya yokudhura kwezvinhu mumasitoro inoratidza kuti gohwo irori harizochengeteki uye makwidzigwa ari kuita zvikoro kumisha ari kukonzera kuti vazhinji vachatengesa zvechikafu chiya vachizama kuti vaendese vana kuchikoro sezvo vanhu vachinge vamulockdown vasina vari kuenda kumabasa vanhu havana mari musitoro zvinhu zviri kudhura zvakanyanya zvokuti kuti ungozodya sadza roga hazvina zvazvinoreva sadza rinoda mafuta unoda sipo unoda munyu unoda shuga nyaya iko kupfeka kunoda
vatsigirwawo nemugari wekune mamwa amai Axilia Moyo
gohwo redu rinenge rakatinakei zvedu zviri nani asi dambudziko riripo manje nderekuti kuzvitoro zvinhu zvacho zviri kudhura kuti uende kunotenga sipo iri kudainzira dhora kuhurumende yacho iri kudainzira kuti patani isi 330 patani saka ndotenga chii nemari shoma shoma iyoyo nekuti zvinhu zvakakwira
mambo Serima vavengairishwa yavanoti dambudziko rechikafu gore rinoishoma sezvo vazhinji vakawana gohwo rakawanda uye vamwe vachitarisira kuzotengesa
tingati zvinoenda nenzvimbo nenzvimbo neivhu neivhu kumwe kumwe zvinhu zvakanyura nekudawo kuti mvura yakazowandisa ndokubva zvakanganisika asi kumwewo chikafu vanhu vanogona kuchiwana iye zvino vanhu pekutangira vanapo pakuru kupfuura makore apfuura ese
vagari vanoti marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa muzvitoro raiita madhora maviri nemakumi masere kutanga kwegore rino rave kuita madhora matatu nemakumi mashanu zvimwe zvakaita semafuta ekuzora sipo nyama pamwe nematemba zvinodiwawo zvakakwirawo nezvikamu zvisere kubva muzana mwedzi wapfuura vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yesangano rinomirira kodzero dzevatengi reconsumer council of zimbabwe kana kuti ccz mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kwemitengo muzvitoro kuri kushungurudza vatengi munyika
tiri kushushikana kukwira kuri kuitika mitengo yemabasic commodities tingati isusu chikafu chinodiwa nemhuri zvinoshandiswa mazuva ese zvakaita sechingwa mafuta ekubikisa cooking oil sipo dzekuwacha nedzekugezesa from masurveys atiri kuita on weekly basis tiri kuona kuti zvinhu izvi zviri kuramba zvichingotikwira mutengo asi takatarisana nemari dzinotambirwa nevashandi kana kuti vaya vanozvishandira zviri kuti netsei nekuti mari dzavo dzavanowana hadzisi kuenderana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu izvi
studio 7 yatadza kubata gurukota rezvemaindastry nekutengeserana munyika amai Sekainzenza avo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsambambozha dzatumirwa asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura amai Nzenza vakati hurumende iri kuita ongororo yekuti ione kuti chii chiri kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire muzvitoro apo upfumi hwenyika hwakagadzikana sangano rezinstat rakabudisa mashoko ekuti mari inodiwa pakuraramba mhuri yevanhu vashanu yakakwira kuperawo kwemwedzi wapfuura kubva pazviuru makumi maviri nemana kusvika pazviuru makumi maviri nezvitanhatu zvakaraudzira ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.